能的临时组案，两个计算到的是个难事，一个还容易，你根据能的麻烦你先去发现案件，要去破案是也不是，你那时候就拿的 idea of the satellite， the commercial satellite， 一三年你啊，那我们的啊，那那那个那个那些不是啊，那啊有啊不，因为估计在农家。Very small satellite, probably like a box, less than 10 kilograms.
Inenge yaka kosha se kunyika yakaita se Zimbabwe.
Inenge chitarisa zvakadai. Nakwe mvura, mapikini ine anguvai, zvakanyanya kusei, nekupisa matemperatures, kuti anakati rekodhwa. Saka uchazoona kuti after a year kana 10 years, information iya inenge ichikurudzira kudenda kuya kuya, about environment, the climate, kuti zvinofamba sei. So most international organizations are not adequate to develop. I want to go to my forest hours there, if you have a city, you can put it in the 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 data, it is anyone inside. So a good department, this is the example, and that's in the parini pandi ndiko agrikati zvanenge chiona matekeri ndokuenda kwenguva sembrija ivenda chikirana nzvimbo ah mazvare mvura yachata ndina ndivenda sisini ah mazvare hundira inozvoni yadai kuzvinenge iri ndine chinhu chinenge nevasati kuti ah ari pedyo akatarisa pedi munyori yezimbabwe yeni vamwe all also benefit kanzvare kwezvoni mazvo imeteorological services ezimbabwe
Muzinda weZimbabwe National Geospatial Space Agency uyu uri kupi chaizvo?
Parizi, institution yacho paizvet. Ndiyekuni asenzesa ndezvanipeta izvozvo. Akaenda kuPan, kuti Tokyo kunotrona ikoko. Kuzvenchi yanga tsandira kunonza 3. Mama, anonzi makube satellite, like what is cube. Uganda, Zimbabwe ndiye Japan. Saka I think a few minutes before launch, I had a problem with an alarm. I said, I'm going to go to the motor. So I said, I'm going to go to the motor. And then they said, but it was a week. It's not as big as it. I said, yeah. And very soon, in that time, I was going to go to the motor. I said, I'm going to go to the motor.
Mungapa mwenzaniso here ipapo
sezvakaita madrone madrone ainge chamukira kudhara angaimirita zvinozvana kuti madrone enongeyezi ende masatelite iwaitikirini zvacho iyoyo iriiyo dzekusenza na Elon Musk apo paanenge achida kukambira mayo zvatizati kudenda kuti vanhu vambobata chiindaneti asi yatii hatiti kuikandira izvozvo pari zvino iri kukandira dhata reweather climate change nezvimwe zvakadaro daro
saka tichitarisa kuti muri kuti kanhu kadiki diki kanga dhure zvakaita sei tichitarisa mamiriro akaita nyaya dzeupfumi muzimbabwe
what I know the smallest one can be 20,000 up to half a million US dollars and actually it's called the cube satellite so zvinhu zvakatodizaina kudhara but now maengineers anenge akuprograma macomponent zvei That satellite inenge ine ka amateur radio, inenge ichikomunikidza neground, ichisendana nezvizvi nekudenda.